Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepare pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga mari and stuff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 chikumi uyo wakadarika kare. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava amai Gloria Kapuya vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepare pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga mari and stuff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Apo mune muchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara. Ini handione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri. Ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education isi tikatidama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15. Zvino ivo vabva vati kasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara evanofa asi atidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19.
Kubva musi wa27 chikunguru Tatone ma mwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirire kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tasanange takavhura musi wa28 chikumi tichingoti gadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa. Izvozvi takuenda mana Gunyana. Saka inini handizozivawo kuti taifanira kunge tichitiregedzere kuzvitaura kuti gadzirirai. Sevagariwega vaifanira kunga kuti zvikoro zviri kuvhurwa manje manje.
Vandoro vati hapasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, kuzvindeti zvichanonzwa permanent secretary. Munyori mukuru achatumira sekina achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipam kuDarwin pedyo nedhorobha reNorton, kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogara mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zivi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu nderekutsvagurudza kuti hama dzavo dzei dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitors. Mavisitors anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain rethe Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvekupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava, kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancuve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vanga vauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari anga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziva havo kuti kukoshina vanga marizinzi achona zvanga zvichifamba sei. Kutatana zvakatotinakira bhosi nemomukatasaizvinezveikonomi chaichaiyo kana yakajegwa nevanhu vari kudiaspora ikonomi chaichaiyo bhikozi kuti tinyatsorarama munomuka especially pakazonyatsotanga covid ndo mahwani chaiwo chaiwo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaiti vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12, vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda iyo yakatambira zvarwa zveku Afghanistan makumi mashanu nechimwe inoti inogona kuchengeta zvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodhi yeDBS yabatana neNational Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo chesection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro Wezek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nevachitedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa zvichiitiko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti mabielections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda mabielections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda mabielections. It is the environment iri in the danger because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe vahama uswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia, tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga, anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hwe World Health Organizations uyezve nemitemo inenge yakatarwa nehurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika kunyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mamwedzi akawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi ma-by-election. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration yapuresidendi mutsva takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia napuresidendi weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva ekiposa kudenda recovid nekuti magwaro ekufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo senyaya yekukokwa kwavachamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavachamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza nenyaya yekuti maumbirwo ebatiro reUAPND rava hakaende ichirima nemaumbirwo ebato ravachamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori vakavamba vaine support yethe British oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi vekuti vanofungiwa vaita thrones vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauri kuone mabudirira zvaakuita zvaakutoita kunge zvonzi kuenda kwavachamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia nenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapuresidendi Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo vezanupf. Inyaya inoratidza kuti maopposition musouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapamberi. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukwikwidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri musadhaka.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti nhengo yeZANUPF uye vaimbotungamira bato redare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Sachigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadaiso on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa ye-16,000 RTGS, which is equivalent to about 100 if not less, kuti muri kuti tosurvivor sei imini musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi kuMinistry of Finance vanga vaenda zvikanzi veKuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defense kwenyu u4 under minister of defense takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya 16,000 iyoyo vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho ndopakaita nyaya dzikanzi nevaya vakachitaura vakorati mozoya motora but hatisina kopi yenyu but mozoya motora musi wechitatu which was yesterday pavakaenda kunotora tsamba iya nezuro vakangosvika vakagarirwa nemapurisa vachibva vatorwa havana kutozombosvika kuna ofisa wavo kuna director wavo anga vati uye musechitatu iwe vachibva vatotorwa kwakunzwa kusendera
vangani vakawanikwa ivo vachitorwa nezuro uyezve vakawanikwa vachipomerwa mhosva here
hapana mhosva yavati vatataurwa iye zvino kuti imhosva yei kubvira nezuro wacho vakatorwa vari 9 what happened was 4 vanga vakuenda kakunotora tsamba yakanzi vaiozotora yapadirekta wacho iyi vandiri kutaura but vari 4 vamwe 5 vanga vari pasi vachida kuzomirira kuti kana vauya netsamba voitarisawo tsamba yavo kuti vaitewo brief vataurire vamwe vavo kumadistrict kwavanga vabva so nevaya vanga vakamira pasi vakabva nevanhu vaya vanga vari pasi vakabva vatorwa vese izvozvi ndaa kutoratidza kugara nemi nemupurisa
apa muri kupi
riku law and order section
kupi
umwe wacho anditi ndiuye munizotaura ndiri muofisi make but the other one akuya kuzondidzinga pana ndakamira ibaipan kucentral police station kulaw and order section
okay saka pari zvino hapasati pazikanwa kuti vachaitwa sei vasungwa ava
hapana chakatadzira hapana chachaitika hapana anything havana kana chaji yatiaitwa loya aripo many maybe vanga vaina 230 pamwedi ndopachapa vachaisa machaji we don't know
vanga vari Amos Gauke sachigaro wesangano rakazvimirira roga rinorwira kodzero dzevakarwa hondo yerusununguko vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari paHarare Central Police Station. Guta remutare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvava kupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. Vatandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwavakuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzecovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tiri kuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvozvo tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwareducer manumbers iwayo zvakanyanya, asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvekuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo, but tiri kutarisa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
Vatandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba, but asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo, asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kuzvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika yakakuwanda kana kuti ivhu rakanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nekuita makuva iwayo tichingoenda nawo. Yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva and the same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tichinotora ivhu ratifanira kunge tichirima ndoratinenge tichitora tichiisa dzimba. So tirasa dada takwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura muzoti mumwe amwe pasi mumwe pamusoro ndozvatiri kukurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Chekutanga ndechekuti vanhu vane tsika dzavo zivano radzika ama nuwadi wazini zati siya wanunga shida kuradzika munu wao arini mtumbi waka kwana pachorungu etinotiwa arine full body saka kuzoti wamanikiza kwa tumbo wakuruzira kuti wapise mudikano wanenge atisiya patsika zedu zvechinyakare zvinova zvinokanganisa kufunga kana nekuteedzerwa kunoitwa tsika dzedu totarisawo kudivi rekanzo kanzo iri kutiwo havasisina nzvimbo yekuiga vanhu zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidikawo kwekanzuro vanenge vachitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri paviri pekuti kanzuro nevaresidents dai vachigara pasi vavaonesana kuti nyaya iyi vanenge vaigadzise sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesa kubva danga mvura chikanga wobos darlington murambi pamastone yevo westly destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu wevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzive neuwandu hwakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huwe hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica neemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yavapa nguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokonika ine mfaro, ndinwe New Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC chiti, murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa naudze, isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe labo ukuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Esibonayo lapha inga uhulumende we-UK deporta ama Zimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele ku-context esikiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethanda ukubuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokuchona kwelanga layizolo lokho kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intathelizindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentathelizindaba izolo ngemva komhlangano wedala labaphathi ntambo bakahulumende elecabinet. Unkosikazi Mchangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempila kahle.
The Ministry of Health and Childcare will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokho besebenzisa indlela ezichiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe labo ukuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa, abantu laba bazabe behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcishi zabona kukahle ukuthi behlatshwe injection, ngoba impilo yabantu imele iye lapho yayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona, ngoba kathesa abantwana abasaye esikolo akulaluta abalwenzayo.
Umfundisi Willingmo Mhlanga, isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele, bavikele izimuli lomphakathi wonke, kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni? Kuyacela njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho, umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lwesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana le-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo, uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, 20,000 doses, njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kunjalo nje, abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula. Bethi lelinyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo, ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona, ama boarding schools. Ngakwelinye icele, abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Uhulumende wethule lumbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi, kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union, iZineo, umnumzana Vusumuzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo nibona zingakabi ready ukuvulwa, ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvikela umkhuhlane lo, kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadali ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhaya labo balohlupho olukhulu kakhulu elokuba ningcosana imali abayitholayo, sebele sebayiqeda, kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane, maybe nge-2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana bayemsebenzini.
Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula ezikolo. Unkosikazi Melisa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika form 4 ehlala esikolo, uthi kulokunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende siyasibona, siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu, ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula payment plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke.
Kusenjalo, umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela seParirenyathwa, wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. Umnumzana Gift kadebe umhlali wakubulawayo upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurch bevunyezwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho, ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurch kule enhlobonhlobo yabantu abatshiyeneyo, labodokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezempilakahle bekhona phakathi kwamachurch, kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstille iconfidence ebantwini ababalidayo, kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinatewa, bekwazi ukuthi bavaccinatewa yilaba abantu abasonda laba bakhonza labo. Ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu, njalo ezancedisa ukuthi sikwanise ukuachieva herd immunity, abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwa nguhulumende.
Ngezinye indlela yinto enhle nje, ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu kababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belande ukuzosindiswa, omunye lomunye ususwa yinto emsusa ngibo nemzini wakhe ukuthi aze esontweni. Kodwa nasesithatha umsusa umsebenzi othi naye abantu ngababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile, behlatshiwe, abeyezohlatshwa abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhangelelwe ukuvula ngoNhlangulwa, kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla we-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba. Kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeziphamu eseDarondale, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe bale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma lomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lwezemsebenzi umnumzana Thothamirephi Tirivavi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eziphamu. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotsha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi kwakhe namanye amazwe omhlaba sebusiba ngcono. Kodwa incitshi wezombusazi umnumzana Bengizela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Esikubonayo lapha inga uhulumende weUK deporta amaZimbabweans akade eseUK, kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo eCOVID-19. Ongawukuthi iCOVID-19 isifake istrain kulokuzeni kumakhofas ekunamagovernment lawo kuya kulama-refugees eZimbabwe khona. Okuya kulama Zimbabwe isikhona. So bonani mina i-COVID-19 containment measure leyenziwayo.
Uqhubeke sithi eleZimbabwe kalenzi okuningi ukuthi abantu balo bengakholisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Kukhona ngoba ubudlelwano singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje i-COVID-19. Yikho lapha singakusebenzisa ukuthi utshengisa ukuthi ubudlelwano bayalunga, kumbe utshengisa ukuthi abantu sebesiba lani, sebesiba le-confidence ku-government yeZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale ndle kule i-situation esikuya kutshengisa lo.
Esinye sakamuse Harare umnumzana Gibson Nikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people We have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukelwe ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
They might receive from the people. So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kaHulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekulabantu abangamachuma amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBritani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBritani useveze ukuba kuzaphendukiswa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni negciwane le-coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo uhulumende wethula isinqumo sokuthi awusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakuthola nxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela ePhalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho, kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungasela bubhane lwe-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
When oqhathileyo yikuthi thina lati njengeZimbabwe sizobe sifunda sibona uba nabanye bakwenza njani, ngoba into yonke yathi ukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ubana emise ukhetho esesabela uba nobhubhane lolu lungasuka lutshabalalise abantu. Kodwa silobe sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sukwenzakale khona, sibonile eZambia bakwenzile. Siyafunda kona bana sithatha ama-notes bana bakwenze njani, kwenze ukuthi lathi ngapha xa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine isifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku. Phela abantu abadala bayasho ukuthi kona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirowodza, lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokho akutshoyo ngiyakuphikisa sibili, ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esitsho phela abeZambia. Indaba le ngiye-medicine, ngiyamadokotela. So lathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho, ngoba ungananzelela u-Eddie Cross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngu-Ed Cross uhlube kwazi ukuthi iZANU-P F izalandela. U-Ed Cross uke wakhipha isinqumo nge-Reserve Bank. Abe-Reserve Bank bayala but sayethola ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhu zen-Ed Cross wakhuluma njalo ngendaba ezokhwilwa kokhetho kusetshenziswa enye i-organization NCTA. So that's the first point. Into esibili ukuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kwi-statutory instrument number 225A of 220 kwakuyi-public health COVID-19 prevention, containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Stentine Chiwenga, right? Esithi yena akusoke kube lama by-elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma-by-election njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukaMonzora hhayi abakaChamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-March North khangele e-March West abantu bezani babelokhu bebuthana.
Nanto udaba jonga.
Right, njengoba ngitshilo maphambilini uhulumende ebengabe leshuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani njengoba nje besingela any presidents before kusenzakala lokho. Ngakho ngitshilo njalo ngathi hhayi thina vele asiboni kule ntembe ukukopa into enhle. Sikhangele siyabona ubana iZambia ikubambe njani kwinto lokho. Ngakho-ke mina ngiyabona ubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sezikwanisa ubana sithi hhayi into le singayibamba siyenze kanje. Uhlupho esiba lalo yikuthi sisuka sibe laba o-doubting Thomas abaningi kakhulu. Umuntu ahlayale engakaboni uhulumende na uzayenza njani. But sikubonile kaninginingi uhulumende izinto ade becala abantu becala bona ngaso zazenze. Ebezenza ngemuva kokubana esebonile ubana kubanjwa kanjani kuhamba kanjani. So into le ehlala ikhulunywa ubana uhulumende lo is a listening government. Kuqinisekile mpela mpela siyalalela siyafunda bese sisenza. Esingasuke sikwenze kupho ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayile mina nginje so luchayile umzukulu wami lwaluchayela umfowethu sibili omdala kunami. So yinto echaya ekhona ephilayo. So-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukuchaya idiva nje engantu mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha yinto ekhona ephilayo. Ngakho-ke uqinisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo. Funda ufundisise ubone kanti esihanta bona abantu abaningi babecaa ukuthi bona usokuzavulwa njengoba ama-figures asehlile kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe i-advisor i-Ministry of Health kulokhu silokhu siku-lockdown elalevel 4 yona leyo. Okuyinto enhle hatshi ukuthi kuyenziwa ukuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuthi siyenzani ngoba singapha ngokuthatheka siphongokulandela nje singafundanga kuhle yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni onalawo esizama ukuwabalekela.
Nanto udaba mnumzana Chirotsa.
Hayi mbona ukuthi umfo wethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asicile ngento engekho lapho uthi yena akuzange kube le presidency. Manje isithi presidency isikhiwo esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala. Ngifuna ukutshela umfowethu lapho uJosepha ukuthi mhla ka October 18, 2020 eGini kwaba lama presidential elections mnyaka ophelileyo lo. October 28 kwaba lama elections eGhana kwaba lama elections eParliament. Ngibonani sangu is 10, ama election awe is 10 vele ukuthi vele awudingakali president. Into esobala nje ukuthi umnanga akafuni ma election.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama kumhlaba ukwahlasela eHaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010, kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000. Izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa, zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka, kube lokuzamazama kumhlaba njalo kwele Haiti. Kwafa njalo abantu abaningi, abanye badilikelwa izindlu, balimala elemelika njalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti ngidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni. Sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. Ngivumele ukuhanjiswa koncedo ngesiphangiphangi, ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration, leyomanyano we-United Nations World Food Program, ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kwele Haiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi, i-Urban Search and Rescue Team, eselizweni leHaiti, iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo, kunye lezizalwane zakwele Haiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi useza sungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelichumi lane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.